Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti curfew yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yegukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCOVID-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawayo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Ii inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasa chenjerera, mukasa gadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotect vana mukoti sima frontliners, ticharasikirwa neupenyu. Tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya health workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCOVID-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvaanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine gurupu ratinokwanisa kuti ma vulnerable group revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi.
Muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi?
Tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maodhazi ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chinoi University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa necovid-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoi, Gweru, Kadoma, Mutare neMasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatafunga machakaire vati shoko rekuti kefyu rinonza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefyu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematebeleland saka zvakangobatana nezvehondo hondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kuti kefyu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Whether kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa ma restrictions anogona kuiswa ndinoti tini kwari zvimwe zvindovhumira nazvo kuti ngazviitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi adai tirimboona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadai.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa kwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Rambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mumulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Since mon papa nemabhaskoro mabhiza maplani mwe vachimhanya road yose saka tigone kudhira chaku tigone kuraramisa vana pazvese pakatoma ofichuka zvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakati vharira dzese kwakati tende kwacho kusangu kuti hakutomboiti kuti tigone kudhira tigone kuraramisa vana saka tichazvitoita sei.
Mobilawayo Studio 7 yaona vamwe vanorarama nekuchinja mari mumigwagwa pamwe nevanotengesa pamusika wemuna 5th Avenue vachiita hwekatsi negonzo nemapurisa ayo ange ari pamabhaskoro nemamwe anga ari pamabhiza achitenderera achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Amai Madeline Mari vanoraramawo nekutengesa vati mutemo wekefu uchaita kuti veruzhinji vafe nenzara.
Kefu yakanaka asi inotiurayira nenzara nokuti hatina zvimwe zvinhu zvinotiraramisa kusiya kwaizvozvo. Ndinoenda nondohodha kunze uko kumareserva ndoya nestafu ndapinda muno mumaketi ndiri kusvika ndichidzingirigwa nemapurisa kunzibuda, saka handichazivi kuti inini nemhuri torarama sei.
Hatina kukwanisa kunzwa dii remapurisa kana vechiuto panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vamunangagwa vakazivisa nechipiri kuti mauto nemapurisa achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo yenational lockdown yatevedzerwa nemunhu wese sezvo nyika iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zviviri nemakumi matatu nevana uye chauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu munyika. Vamunangagwa havana kuzivisa kuti kefu iyi ichapera rini. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo. Kunyanga hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara. Amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi.
Ndanoita zvekupinda nepanjanji ndokana pinda napo pachirambi chatakuna nomujanji musoro. Toita sei chekudya nyasha hapana kumba kune tina kana pekubata. Rejista isi hatina bata hatina kana pekubata.
Asi vamwe vakaita sava Panabhasi Mwanaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kucovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba.
Chatiti tipinde mutauni muzuva rakafanana nerineri iwo purezidendi wataura kuti vanhu varegere kupinda mutauni inyaya yekuti nzara ndochinhu chekutanga chiri kutuma unhu wese ava kuti vasvike pakuriska upenyu hwavo nenyaya yenzara. Upenyu remuzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days chete zvinenge zvakatooma zvokuti unotadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako.
Vaendererawo mberi vachiti kwavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanoryidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha.
Murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara, saka pandosvika inini mupurisa asi kuzondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kana ndanachi. Nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutaundi vanotoziva kuti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisaoni makastoma avo ndiwo vanhu vamuri kuonesa vari kufamba umo. Tikasvika parodhiburo kuti unototonyora dhora rako rinokusvitsa kubasa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa samusangano recommunity water alliance va hard life mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina.
Izvozvo zviringoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hoche kochi nemapolisi formulators akaita seofisi ya president necabinet yavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano, asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Profesa Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti havamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kucovid-19, asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega. Mune imwewo nyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzihore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19, hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vadzokera kumba.
Tarisira homu ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambundiwo here vaiona kuti vana vavari kufira kunharaunda vakachengetedzwa? Uyezve kare kana vane nhano dzavachatora kuti idzo dziendere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa pamasaisai? vachaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo vachitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo vachiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovharirwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro rekuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvi zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCOVID-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya Chingono izvezvi zvitamirira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadedza vachapupuwa mawitness 2 tava cross-examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemore Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa vachitaurira town clerk kuti asavheye land iyoyo. Ivo vari kupamara mhosva vari kuti land iyoyo yaisafanira kunge ichisavheiwa nokuti yanga yakatopiwa vamwe vanhu kare. Ndochete zvinyaya yacho, haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii. Saka hatinokwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoiti nyaya seiitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vaGomba vamboendeswa kuremand prison. Vatudzoka mangwana na 9 a.m. chaita bail application.
Padare panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vaCharlton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musa kanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi veutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica, izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vashushikane zvikuru. MuSouth Africa chete, vashandi vezveutano vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vamiswa pamberi pedare nhasi apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngaticharidzire murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tangatichiona iko zvino kushungurudzwa kuti vapa Jacob Ngarivhume nava Hope Chingono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumesa iripo, kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr. Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
Yati tinzukisa chinhu chimwe chete. Hope Chingono mutori wenhau, asi mutori wenhau akaita iye vatingati political activist. He has become a political activist. Nyaya yasungirwa haisi yekutora nhau, haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaaba zvakati. Inyaya yekukurudzira kuti handei tinomipinda mumugwagwa tigoratidzira nemusi wa31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo, nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanopfuura
makumi matatu. Hakusi kutyora mutemo,
Urumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura 150. Kana mukangoungana kupfuura 50 matochikora mutemo, wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matochikora mutemo. Nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50. Ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate. Saka mutemo hauna kuisira kuvhara demonstration, wakaisira kuvhara chirwere.
Vamavhinga, pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu ukutaurwa navamavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHope Chingono naJacob Ngarivhume. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU-PF vari kunyepa. Mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira, vakabvuta. Vachingono vakasungwa, vari kushungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZANU-PF, vatsigiri veZANU-PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanction, tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wokupi iwoyo wokuti kana uchinge uri mutemo wakaongonzwa kuitira MDC chete?
Vamavhaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31, whether iri yemasanctions or iri against the American interference. Hakuna chakabvumidzwa musi wa31. There will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pati weZANU-PF kana kuti weMDC. Munhu wese anotokumbira achiramidzwawo, achibvumidzwawo kana kuti zvichiita kuti abvumidzwe. Apa vemusi wa31 havasati vatanga vakatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati. Hurumende kati aiwa, kumbirai mumwe musi. Apa yamboridza kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira nemajira avada. Itai majira ajojina, asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuona mhinduro. Dai yanga yakasvika yakaonekwa
vakazviziva sei izvo?
Nekuti hapana.
Munozviziva sei?
Mapurisa anopindura, ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamavhinga, sei muri kuti imi vangarivhume navachingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume nachingono. Haisi yezvitorwa namabhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavakupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhaza, petaitinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavangarivhume. Mutarise hashtag yaHope Chingono iri kuti ZANU-PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga
iyoyo. Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana
zvakadaro chisungai chese, ZANU-PF must go.
Ya, but muchasungwawo kana muchinge ma
ndizvozvo. Hakuna mhosva yakadaro.
Iya, ngatevedzere mutemo. Kana
haisi mhosva kuti ZANU-PF must go, haisi mhosva.
Kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga, endai munokambena munhu ya 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavhaza. Manzwa zvakare kubva kune rimwe Gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiva Mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru 234. Vafa vachiri 26. Mutori wenhau ane mukurumbira Hope Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva mutirongo. Ukuwo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chana njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlazi ku 23 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye.
Sebesedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapholisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe i-bail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokho laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlasele ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo bayaxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze lockdown ukwenzela ukwenqabela ukukhuphuka kwenani labale coronavirus. Umfundisi uSeni Sibanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye, njalo ukuthi ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. Abantu abaningi bagqoka imask nxa behlangana lamapolisa kumbe befuna ukungena ezitolo, ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikela impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu.
njengezinkonzo kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Kuyadingakala ukuthi kube yilo umuntu okhona abe lomcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholi umkhuhlane kimi. Njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lo mkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni, kumbe ngabantu ababengikhaya, kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu. Ukuthi linto lo mkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu. Njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulabo abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulabo abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise ema-church ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele. Ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezinlutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona i-pneumonia ukuthi uzabe sokusiba lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezu kwalo ovele usukhona leli gcikwane le-COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda esiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Lokhu sikudaba lunye, isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imkhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo ukhangelelwe ukuthi uzaqitshwa kusasa. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ukhokhela inhlelo ezijiyeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela se-Thorngrove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Aba i-Thorngrove le ekusileni lokhu ezingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho-ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo. Lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu. Kusamelele leyo Thorngrove le kusileni leyo ukuthi yavulwani nasikwazi. Yikho kuzanywayo khona lokho.
Kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho? Ukususa abantu empilo libahambise e-UBH. Le-UBH layo ibisa abantu khona ngapho-ke empilo hospital.
Kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonokho esikuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama mboni ukuthi abantu bengazuza uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilo mcabango onjalo. Abantu kumele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abala mkhuhlane we-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikhona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa. Kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo hhayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlabe ezulu bakithi sesikhankasa sakhankasa siyazama ukuthi lisiluma indlebe bantu mahlabe ezulu. Umkhuhlane mubi sicela lilalele nxa sikhuluma. Siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo siyethule iziqondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanjwa igcikwane leCOVID-19 edolobheni lakobulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanjwa iCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Ngoba kokwenzakalayo mntana, angicabangi ukuthi impahla zonezo bathe i-corona isingene empahleni. Njalo nxa uboni yabona izidumbu zakho nazabe zingafakwa ngema-cardboxes khonga ubhanga siboqeli.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo undodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Abantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa ingaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutsho ukuthi bonke abalokwenza kumbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide iyabe ibangelwe ngabantu. Kuthi abazatholakala bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kukaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, iKhansi ledolobho lakobulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewe yiCOVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumanisipala wakobulawayo umnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake amagrocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane weCOVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral parlor akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral parlor lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral parlor lawa uyedlula eborder, efingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ukubulele umufi kuyini.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi ulabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ok, ukukhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi. Umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebheyile ngumanje lamhlanje, wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala esitokisini lamhlanje ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngarivume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncitshwa kwakhe isibambiso sebheyili esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibheyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibheyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba weHigh Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe ngumantshi.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba weHigh Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hatshi nxa sisebenzisa umthetho kuphela, kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wetheswa lelicala ndawonye lentatheli zindaba umnumzana uPhuthi Ngono bona abamiswa phambili kwabo mantshi abehlukeneyo. UChingono umise phambi kukamantshi obengakafika esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uChingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili esithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi besesidliwe ngumanguye ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofake ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngehola lesithupha ntambama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Isizwe ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kweleSudan abathakazelela ukubotshwa kwa-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo, abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokhu esele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapho engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Konke bakamanga abantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona kwe-MDC, amasela akhona ku-civil society, amasela akhona ku-ZANU PF, So into yabo leyidlizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance, abanye sizwa ukuthi abathuza imali kumbe kungamanga ngoba uliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSibanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke nga umlalelisisa ilanguage yakhe ingani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona, kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe ke-lockdown yangikhona-ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadani ukuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July, kumele kwazakala ukuthi ngaso MDC Alliance kodwa-ke libandla okuthiwa ngelikangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgaba esikhundleni, amasotsha akhulula abantu. For the first time abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo, indawo ezilayo ibangazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgaba afake umnangako. Yibo kambe siyakwazi ukuthi sule COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo yena leyo. Nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions ena lawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluru zegugrawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segugrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba la malungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontweni kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 ayalandelwa, bazawalandela, akula nto embi ngakhona lokho.
Ye, nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba ayisuwe wedwa wabona igugurawundi, lami ngaba kukhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana nayo, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59, siqale sabala u-section 58. Okwesithathu, uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile uNgarivuma ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19, wehlule kungiphendula. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoka izikipa ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangikhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifayi, akujustifayi ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu, satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyayo, uChinamasa wathi yena yinto yawo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayilani lo-section 59 ngabantu abajonge ukugenqula uhulumende. Kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke udaba Ndlovu. E-South Africa kukhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa abakhulumi lokhu okhulunywe eZimbabwe. Uthini wena?
Uthilo isibanda ukuthi sasasuka kuqalisa ngo 9 hola shakalulunye ebusuku lapho eZimbabwe iqalisa ngo 6 o'clock kathi lesasibalekile saba sezindlini laba bangela mahambelo ke abangela zabo izimota ke lokho belayini lokuvuko uthloza abachayela besedorobheni bahluluza ngamasosha lamapolisi kuyadanisa ke ukuthi ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani abantu kasozeke bavikela sozeke babe lama-mask asoze babe lama-sanitizer kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osule minyaka emihlanu uqhutshelwa kwele Bilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering ku-Facebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuye kuba late. Kuza kuba kulabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, labantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo ezise Plumtree Kezicholocho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungela lutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo loba bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering sivele sile portal yethu. Kulamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa labanye uLucky Moyo babu uHanifa kaNdlovu. So labo bazastreama kodwa ke main one iza kuba yibukalanga gathering portal ku-Facebook. So abantu abase-South Africa abase-Zimbabwe loba bangaphi langaphi komhlaba baza kukhona ukuthi kona basijoyine babukele nje amaqembu ahlabelayo anjengabodankapasi, abanjengabo-Teach Malaba sinazo, abanjengabomdala uNdingojowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabameli bethu osehlanganiselayo labanye ukuthiwa ngomoyo lomoyo maybe lathi uma sivunyelwe sizacula loba A1 ngo.
Eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kwana umuntu owesiko lesivendeni kumbe imvelaphi yakhe isitonga kumbe isitswana kumbe isinambiya kumbe isilungu iscottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokuthaza nje ukuthi kwana imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bilitani.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili, 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.